Mutongo wacho wadaro unofanza chaizvo kuti batare azivisa kuti hazvisi pamutemo kuti hurumende inge ichimisa vanhu mabasa avo vakatadza kuenda kubasa vari pajob option zvichezvizvo hazvitenderwe nemutemo wedu kunyanya section 68 yeconstitution yedu inotarisa kuti pange paina certain justice kuti hatova malabor laws edu ayo anenge achikodzera kuti vashandi vane kodzero yekuratidzira uye vachipawo muhoro nechinhu.
Vadzidzisi vangani vanga vambomiswa basa?
Vadzidzisi vanga vamiswa kumabasa vachiudzwa kumaunion efecti werenge dzavanga vavhuta kusvika kuma5000 vanga vari pamasuspensions. Nevari kutopirwa mhosva dzakasiyana siyana vari kuita kumadisciplinary hearing. Saka tikutarisira kuti dano iri richaita kuti zvanga zvisvika izvi zvimise. Asi kana zvinge zvisina kumiswa tine mafollow-up cases atichange tichizoita.
Vanga vachitambiriswa mari here pavanga vakamiswa basa?
Vanga vakamiswa mabasa vari pamasuspension ema3 months havasi kutambira mari. Kwoitawo avo vanga vachidzidza kuti vakadzidzanisirwa masalari avo nekuti vanga vachidzidza vanga vasina kuuya kubasa.
Saka muri kutarisira kuti vose ava vachapuwa mari dzavo zvichienderana nemutongo wedare?
Tikutarisira kuti kana mutongo uyu sezvo wati vanhu vese zvekunzi vanhu vanga vaita zvinhu zviri pamutemo zvarambwa nedare tichatarisa kuti tirwise kuti pave nerestitution munhu nemunhu awane mari yake anga akatorerwa mari yake aiwane vanga vari pamasuspension vadzokere kubasa.
Totarisawo imwe nyaya varayiridzi vari kuurongawo kuratidzira zvasvika papi maane mazuva here kuti ngoda kuratidzira rini?
Wokudaurirano dzichiri kuenderera mberi provisionali vanhu vanga vakaurirana kuti tichadatidzira musi wa 2017 asi vamwe vari kukumbira kuti tikurumidze tikange musi wa 2020. Saka nhaurirano dzichiri kuenderera mberi tichazenge taane zuva rekupedzisirwa pane kufana chisuso ichishanda.